Kuchengetwa kwamkoma landlord kuita kikazwara mangwana na 1 PM kuwarenyu senate. Asi kuchatanga kwaitwa church service kuchaitwa kumbare ku United Methodist Church mutangana 9 o'clock. Uyezve nhasi Manheru kune service kuchaitwa ichatangana 6 ichipera kuma 8 kubva kwazoitwa Bira pane vakomana vagare vachange vachiridza kusvika kwotenga.
Saka iko zvino vanhu vakaungana kupi?
Iko zvino takaungana panhamba 109 muna Muchirahondo kumbare national.
Pauya here vamwe vaimbi kuzochemawo mukoma landslot?
Kune vaimbi vakati kuti vauya kusanganisira vaivaishanda vavo veBlacks Unlimited uyezve nevamwewo vaimbi vachiri kusimukira nemwana vava mapfumo anonzi Kurai Makore ndiye achange achiridza zuva ranhasi Manheru.
Saka vanenge vachida kuuya kuzochema mukoma landslot vese vakasununguka kuuya kumbare uku?
Mukoma landslot anga ari munhu wevanhu sekuziva kwenyu mese. Hai, kutaura kwandiri kuchakudai, pane mhomho dzimotokari dzakawanda dzevanhu vabva kwakasiyana siyana vauya kuzovachema. Zvinoitika kana tichichema kutanda kunyaradzana, saka hatikwanisi kutiti uyu ngaasauya or uyu ngaauye. Tiri kune vese vaifarira miziki yavo, vaifarira maridzira vaita ngoma, vaidyidzanawo navo madzisahwira veukama neshamwari, uyezve neavo vaiteerera mimhanzi o vaitevera mimhanzi Chimurenga Music inova kuriko kwavakashanda kwenguva yakati kurei vachiridza ngoma. Tinoti ngavauye, vano invaitwa vese, hapana atiri kudzinga. Inyaya yekuti tinyaradzane, tichiperekedza mushakabvu, tichiperekedza shamwari yedu, tichiperekedza baba vedu, tichiperekedza kamba rezvemagitare landslord Mapfumo.